Vamadzorera vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa nekukasika zviningamupinyi zvagara zvichitaurwa nezvazvo zviri kutadzisa varwere kuti vabatsirwe pachena muzvipatara zvehurumende, vachiti kana izvi zvikasagadziriswa zvichavhiringidza hutano hwevanhu vakawanda munyika.
Government ngaiona kuti yaunza into play healthcare financing iri kudiwa nevanhu, kwete kuti vanhu vabhadhare varwara asi kuti tive nemaprepayment method vanhu vachikwanisa kugarava badhara kudhara for their healthcare. Inenge health insurance but andoda kuprescribe the nature of the healthcare. Hurumende yanenguva yakareba ichitaura nezve national health insurance but hapana chatataona chinobatika. Vanhu vachiri kusafa, vanhu vari kutadza kurapiwa muzvipatara nenyaya yekuti vari kutadza kubhadhara mauser fees aya ngaabve.
Vanotiwo Zimbabwe iri kurasikirwa nenyanzvi dzeutano dzakawanda dziri kubuda munyika dzichinotsvaga mafuro manyoro uko kwadzinopiwa mihoro inogutsa.
Your brain drain yekurasikirwa nevasevenzi vemuhealth sector vakaita semadhokota nemanesi nevamwe vese vakawanda vanisingakwanisi kudoma iri kuramba ichienda mberi. Vanhu vese vanenge vatrena munomuzeobhe vari kubuda vachienda, zvinotisa kuti izvo service delivery irambe ichinetsa. But haisi brain drain yega, inyaya yezvese zvikwanisiro zvinodiwa muministry of health, mishonga, ropa. Takanzwa last week vachikomburana kuti hapana ropa apa, taakutopinda musizi nemaaccidents.
Mumwe mudzimai wekwamaenzo kubhuyira mudunhu remanikaland, amai Stella Muchena, vanoti madzimai mazhinji vari kutambudzwa nezvirwere zvegomarara. Vanoti kunyange hazvo madzimai aya aine ruzivo nezvezvirwere izvi, dambudziko guru nderekushaya mari yokunozopiswa magomarara aya, sezvo mishina inoita izvi isiri kuwanikwa muzvipatara zvehurumende zvisingade mari yakawanda kuti munhu avhenekwe kana kupiswa gomarara.
Nyange tinonzi tariswai nguva ichiripo, tinogona kutariswa tooneka kuti tinayo, asi ndaudzi hazvina zvazvinobetsera nekuti angoziva kurapwa hapana utongomire kuti rufu chiuye nekuti hakuna kwatinoona. Sadza jaira tina hatine nyangwe kubhadhara school fees taakungogwesha kwakuzoti andirapwa, atirapwi kumaamirire kufa.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanotiwo zvimwe zvirwere zviri kubata vanhu munyika zvinotonyadzisa kutaura nezvazvo, nokuti dzimwe nyika dzakatoparadza matenda akafanana nechirwere chekorera, icho chinogara chakatemesa musoro muZimbabwe.
Zvimwe zvirwerewo zvatagara tichingosanganawo nazvo, maBP, shuga, makensa, tiri kuona kuti zviri kuwedzera munyika yedu yeZimbabwe. Tinokurudzira kuti vanhu nokudaro vakwanise kuzvibatsirawo anonzi manoncommunicable diseases, zvirwere zvisingatapurirani. Vanhu ngavaitirarame upenyu hune utano, kuexercisa, kudya chikafu chine utano, mafruits, mamiriwo, mavegetables zviwande mumadhaiti edu. Zvinobatsira kuti zvirwere zvakaita sana shuga nanaBP nanakensa zvisanyanya kutibata.
Dr. Chiripanyanga vari kukurudzira vanhu kuti vadye chikafu chechinyakare chavanoti chinovaka muviri kuitira kuti vagare vaine utano hwakanaka. Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mbeshora vanobvuma kuti ichokwadi kuti zvirwere zvisingatapuriranwe ndizvo zvave nedambudziko munyika, vachiti izvi zviri kukonzerwa nenyaya yekuti vanhu havachadya chikafu chine utano.
Ane maways ekutesta cancer pakine, tine mamobile clinics, motikari munhu anozi kutotestwa oonekwa utano. Zvakanga zvisiko kudhara, zvaitoreva kuti munhu anofanira kutanga afamba ega kuenda kumakliniki uyezve makliniki ari kure. Saka nhende yatiri kuita yekuti tinoda kuwanza makliniki kumamishoko inoita kuti tikwanise kubata zvirwere izvozvo zvichiri pekutanga. Nokuti ukabatwa BP nhasa zvoti ufa mangwana, ukabatwa shuga nhasa zvoti ufa mangwana, unogona kutata makore uinayo usingazvizivi.
Asi Dr. Mombesheora vanoti chirwere chekorera chakakwanisa kuparadzwa nenzira yekupa nhomba yekuchidzivirira. Kune mari yemitero yakadzikwa nehurumende gore rino yakaita seshuga tax, yavakatarisira kubva kuhurumende, iyo ichatenga mishina yekupisa magomarara. Izvo vanoti zvichaita kuti magomarara akasike kurapwa asati apararira nemuviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropa Fadzo Mapinidze.